manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 24/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
kungovhota ende vamunangagwa vakatidzidza kuvhota hakubudisi ziya munhu wose achangoenda kunozvibhotera vamunangagwa wati totomirira isu pano pazamutirefu takati 75% and above
Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inozivisa veruzhinji nezvemazuva vachakwanisa kutarisa mazita avo mugwaro revavhoti kana kuti voters roll. Komiti yemakurukota pamwe nevemasangano akazvimirira yeNational Committee on Drug and Substance Abuse inosangana muHarare ichizeya nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Vatori venhau vekambani yeZim Papers vanonyora tsamba yenyunyuto kuvakuru vekambani iyi vachigunun'una pamusoro pemihoro yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti veruzhinji vachange vachizotanga kutarisa mazita avo kuti ari mugwaro revavhoti here kana kuti voters roll uye kuti akanyorwa nemazvo here izvi zvinonzi zvichaitika kutanga nemugovera svondo rino Frank Chikore anotipa nyaya inotevera
Muchiziviso chabudiswa necommission iyi veruzhinji vanonzi vane mukana wekutarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti kwemazuva mashanu chete kubva nemugovera 27 chivabvu kusvika nechitatu 27 chivabvu kubva nenguva dza 7 mangwanani kusvika nenguva dza 5 manheru munzvimbo dzavachazenge vachivhotera ZEC inotiwo veruzhinji vanokwanisa kudzvanya nhamba dzinoti star 265 hash panhare mbozha dzavo voisa nhamba dzavo dzechitupa nemazita avo kuti vakwanise kuona kuti mazita avo arimo here mugwaro iri kana kuti kwete mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoiles laigwana vatitaure nevanoona nezvekuburiswa kwemashoko mukomishen yavo vajustin manyau asi vamanyau vanga vasati vadzoka kwatiri nemhinduro pamubvunzo yatavatumira mumwe akanyoresa kuvhota vamunyaradzi ngandini vati zvakakosha kuti veruzhinji vatarise mazita avo kuti vasazowanikwa vasiri mugwaro revavhoti musi uchavhotwa
Ainini semuvhoti muna achavhota musarudzo dziri kuuya idzi ndinoona zviri zvinhu zvakakosha kuti tione kuti mased arimo here tive neshure assurance yekuti tichanovhota zvechokwadi ende zita rangu ririmo muvhotas roll zvakakosha izvozvo
Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti vagadzirira sarudzo zvakakwana nokudaro vanokurudzira nhengo dzavo kuti dzinotarisa mazita adzo mugwaro revavhoti iri
acharohwa neX kungovhota ende vamunangagwa vakatidzidza kuvhota hakubudisi ziya munhu wose achangoenda kunozvibhotera vamunangagwa vati totomirira isu pano pazanu PF takati 75% and above 75% and above for the president.
Pakafano bata chigaro chemunyora anoona nezvesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change vaIan Makoni vati
kubvira muna May 2022 kusvika pari zvino izvinezvi hatisati tamboona voters roll. Kana voters roll rakasevenzeswa pa delimitation yema constituents nema ward boundaries hatina kugara tamboiona iyoyo. Saka zvinezvi zvinoita kuti izvo tichitanga kufungidzira kuti pane chikiribiri chiri kuitwa. Tirikukurudzira vatsigiri vedu vese kana kuti maZimbabweans ese zvavo kuti vaende kumainspection centers
Asi mutauro webato reMGCT vaWitness Dube vati Zeki yakurumidza kutsenga ichada sezvo nyaya yemiganhu ichashandiswa musarudzo dziri kuuya iri nyaya ichiri mumatare edzimhosva.
Isu sebato tichiri panyaya yemiganhu yemaconstituents nemawards kuti haina kuitwa nemazvo. Saka kana taakuinspector voters roll yemiganhu yatisingazive, tinenge tichiti tiri kuitei. Ngaitaure zvayo zvano kuti ichahwina ne75%, nekuti ndivo voga vanoziva kuti miganhu yakamira sei. Zviri pachena kuti confidence yavo yekuti vachahwina haisi pamutemo, haisi pachokwadi. Vanoziva chikiribiri chavachaita kuti vange vachibudirira musarudzo dziri kutevera idzodzi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika varashuti mukundu vati
vanoziva ivo kuti vakati vanhu uyai mungotarisa izvi, munhu ari kungonangana pane zita rake chete, haasi kunotarisa zvakawanda, haasi kuongorora kuti pane vanhu vasingagare munzvimbo here, vakaiswa mudunhu kana kuti muconstituency imwe. Hapana kuongorora kuti pane vashakabwe here vachirimo muvoters roll. Saka kuti vanhu vauye vatarise mazita avo mugwaro rekuvhota revoters roll hazvibatsire.
Veruzhinji vachine mukana wekunyoresa sevavhoti musarudzo dziri kuuya, asi vane mazuva maviri chete kubva musi uchatarwa zuva resarudzo nemutungamiriri wenyika kuti vanyorese sevavhoti. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu, uye vakati vachazivisa zuva racho munguva pfupi iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Gurukota ruzvekudzivirirwa kwenyika nekugara zvakanaka kwevakarwa hondo yerusununguko, amai vopa muchinguri kashiri vakabatana nemamwe makurukota, vatevedzeri vemakurukota, vanyori vemapazi ehurumende pamwe nevakuru vemasangano akazvimirira vasangana muHarare nhasi sekomiti inorwisana nekushandiswa kwezvinodhaka yeNational Committee on Drug and Substance Abuse. Musangano uyu wanga uri wekuziya nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Chinangwa chemusangano uyu chinonzi chachiri chekutsvaga nzira dzekurwisana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka iro rinonzi riri kuramba richikura munyika. Studio 7 haina kukwanisa kubata varongi vemusangano uyu sezvo vanga vachiri mumisangano panguva iyotanga tichienda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti matanho api ariri kutora kubatsira vane dambudziko iri. Asi mapurisa anonzi ari kuenderera mberi nekusunga vanotora zvinodhaka pamwe nevanozvitengesa senzira yekuderedza dambudziko iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Peace Hungwe kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya madrugs ndiyo iri kutokanganisa kunyanya yatakatarisa vechidi, asi tikangobata nyaya yemadrugs zvisiite kutaisa maawareness campaign tisina kubata tiri kukonzera kuti vana vafunde madrugs, handitingi kuti tinenge taita justice to the case. Asi tinofanira kugara pasi tomboona kuita tsvakurudzo kuona kuti tiri kukonzera kuti vana vapinde nekutora zvinodhaka.
Chii makatarisa imi chamunoona sekuti ndo chiri kukonzera kuti nyakanyaka dzese idzi dziwande dzikure munyika kudai?
Pane nyaya dzakawanda dziri kukonzera vana kuti vaidaro. Imwe yenyaya dzacho ndeyekuti vana, human beings, social beings, inoda kuva nedab sense yekuti ndiri kuita meaningful participation in my society kana kumunyika mangu. But tifaindi kuti vana vechidiki vakawanda vakatopedza choro, hapana paari kukwana even in decision making activities dziri kuitira. Saka vaakutaya kuita zvinhu zvekuti vawane comfort in. Hakuna mabasa, hapana development yekuti oraiti pakutingobasa chiivo chakuda kuitira chaunogona namaoko ako kuti ukwanise kuwana mari, hakuna izvozvo. Saka vana vechidiki vari kutaya kuita runaway
chamunoti imi ndicho chinofanirwa kuitwa mukupedza dambudziko iri ndechipi?
Inini ndiri kuda kuti hurumende ikakwanisa kuita maprogramu maybe the province kana the district kuti vana vechidiki ndevapi vane zvavari kuita, kuti vanofunga kuti zvinogona kubatsira, because ichokwadi vana vanenge vanawo isisi we are community level we interact nevana vakasiyana siyana tinotoona zvechokwadi kuti munhu uyu akawana mari zvekuti akawana mukana akawana that exposure anogona kuzoita chinhu chakakura andma effort ese vati achicomplement a government program but no one is recognizing them hapana ari kukwanisa kuvaona kana kuvapa mukana vamwe vacho vanototi tinotosvidzira kuvakuru kuvakuru vamaministries but havasi kutipa mukana wachona.
Saka muri kuona sekuti mapurisa nevemutemo vacho varimowo mazviri here?
Mapurisa anogona kunge pamwe vachipotwa kumhomwe here kana kuti zvinenge zvine vakuru kumashure kwavo zvekuti havana control over it. So event of the day vanhu vanoziva kunga kuti maybe zvinenge zvine vari kumashure kwacheno vanoinfluence.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub Muzvare Irene Peace Hungwe vari kwaRusape naIvan Zininga veStudio 7. Vatori venhau vekambani yeZim Papers nhasi vanyora tsamba yenyunyuto kuvakuru vekambani iyi vachigunun'una kuti mihoro yavo haichakwana uyewo kuti havana zvekushandisa zvakakwana kuti varambe vachiita basa ravo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravo vatori venhau kubazi rekambani kuvulawayo vati zvave kuvaremera kuti varambe vachishanda nekuti mihoro yavo haichakwana uye havana zvekushandisa zvakakwana. Pamusoro pezvo vanoshanda nguva dzakareba dzisingaenderani nemihoro yavanotambira. Kunyange hazvo gwaro renyunyuto ranyorwa nevari kuvulawayo vatori venhau vese vekambani vati havasi kufara uye vange vakatarisirwa kutanga kusaenda kubasa nhasi vachiti havana chekufambisa. Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru musangano runomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists Perfect Shomani uyo audza Studio 7 kuti sangano rake ratambirawo gwaro renyuto iri akakurudzira kuti Zim Papers igadzirise nyaya iyi nekukasika.
Zvakakosha kuti vashandi vedu vasange vachishandiswa kunge nhapwa. Vanofanira kuti vashande vachiwana mari dzavo dzemihoro dzinovagutsawo ndokuti basa racho rifambe zvakanaka.
Aenderera mberi achiti haisi Zim Papers chete isiri kubhadhara mihoro inokwana asi kuti makambani ese munyika uye inyaya inofanira kugadziriswa nechimbi chembe.
Idambudziko ratinofanira kuti senyika tinge tichigadzirisa kuitira kuti vashandi vedu zvekare vadzokere pachinano chekuva vanhu vanoremekedzeka munharaunda dzatinogara.
Mukuru anoona nezvekupambiswa kwebasa muZimbabwe National Editors Forum Njavulo Ncube audza Studio 7 kuti makambani anofanira kubhadhara mihoro inofadza kuti vatori venhau vasazoite zvokutora choko muhomwe kana kuti mabrai.
Kana vasingapiwi mari iri right chaita propi tirikukumbira kuti vapiwe mari yavo.
Vatori venhau veZim Papers havana kuzoenderera mberi nekuramwa mabasa nhasi sezvo vakuru vakuru vekambani kubva kumuzinda wayo muHarare vaenda kumapazi ayo ese kuvulawayo Star FM nemamwe kuti vanotaura nevashandi. Kusvika panguva dzekumafo masikati anhasi vamwe vakuru vakuru vekambani vabva kuHarare vange vachiri mumusangano nevashandi kuvulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri weZim Papers amai Pauline Matanda sezvo vati vange vari mumusangano. Pari zvino mushandi wepasi anonzi ari kutambiriswa zviuru mazana maviri zvemadhora emunyika kana kuti 200,000 Zim dollars asi Shomwani audza Studio 7 kuti izvi zvarambwa nevakuru vakuru vekambani yeZim Papers pamusangano wavaita navo. Shomwani anoti vakuru vakuru veZim Papers vavaudza kuti vashandi vange vari kuwedzerwa mari dzemuhoro yavo mwedzi wega wega pamwedzi mitatu yapfuura asi achiti vange vasati vapiwa magwaro anoratidza kuti vashandi ava vanotambira mari dzakadini pataenda pamhepo. Vashandi veZim Papers vanoti vanoda kupiwa mihoro yavo iri mumadhora ekuAmerica uye kuti muhoro wepasi utangire pamadhora mazana mashanu nemakumi mashanu ekuAmerica kana kuti $550 pamwedzi. Kana izvi zvikatadza vanoti vanoda kuti chimwe chikamu chemuhoro wavo chiuye ari madhora ekuAmerica uye kuti kambani ivape makuponi ekutengesa chikafu kana kuti grocery vouchers pamwe nezvipambiso zvekuendesa kubasa. Zim Papers ine vatori venhau vanodarika mazana matatu vanoshanda kumapepanhau nemaredhiyo neterevhizheni yayo yeZTN. Mapepanhau ayo anosanganisira Herald, Sunday Mail, Chronicle, Sunday News, H Metro, kwaedza ne B Metro uye maradio ayo anoti Star FM, Diamond ne Capital. Vashandi ava vanotiwo kana zvichemo zvikasagadziriswa rwendo runo vachazviendesa kubadzira zvekuburiswa kwemashoko kuti rizvisvitse kumutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Kune vana vakabatwa nechirwere chemheta makumbo munyika dzakavakidzana neZimbabwe mugore rapera. Nekudaro vana vose vari pasi pemakore mashanu muZimbabwe vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere ichi. Mheta makumbo chirwere chakaipisa chinogona kuremadza kana kuuraya vana. Dzivirira mwana wako nekumudonhedzeresa nhomba yemheta makumbo. Vebazi rehutano vari kuparura chikamu chechitatu chechirongwa chekudonhedzera vana nhomba inodzivirira mheta makumbo. Kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023, vashandi vezveutano vachashanyira misha nemisha vachidonhedzera nhomba iyi kuvana vose vari pasi pemakore mashanu zvisinei nekuti vakamboiwana. Kagunwe kekuruboshwe kemwana kachapendwa senzira yekuratidza kuti adzivirirwa. Vana vachadonhedzerwawo kuzvipatara, mumakiriniki, kumisika, kumachechi nekuzviteshi zvemabhazi nemunzvimbo dzese dzinoungana veruzhinji. Uona kuti mwana wako ari pasi pemakore mashanu adonhedzerwa zerwa kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023. Mashoko aya maapiwa nebazi rehutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana nerutsigiro kubva kuUNICEF, WHO nemamwe masangano anotsigira zvehutano hwevana.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwemutungamiri webato rinopikisa muSenegal, Ousmane Sonko, pamhosva yari kupomerwa yekubata chibharo kwambomiswa nhasi muchuchisi achikurudzira kuti Sonko apiwe mutongo wemakore gumi kugara mujeri. Sonko anoti kutongwa uku kune chekuita nezvematongerwo enyika nechinangwa chekukanganisa kukwikwidza kwake pachigaro chemutungamiri wenyika. Gavhuna vedunhu reFlorida muAmerica ava Ron DeSantis vari kutarisirwa nhasi kuparura urongwa hwavo hwekutsvaka rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika. Masangano enhau anoti gavhuna vebato reRepublican ava vachazivisa nezveurongwa hwavo hwekuda kukwikwidza muhurukuro yavachaita padandemutande nemukuru vari zvakare muridzi weTwitter vaElon Musk.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Apo Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika nezuro mukucherechedza zuva rekupedza dambudziko rinosangana nemadzimai anenge akakuvara nhengo dzavo dzesikarudzi panguva yekusununguka zvinozokonzera kuti varase mvura netsvina chero nguva reobstetric fistula day. Madzimai ane dambudziko iri anoti ari kurarama upenyu hwakaomarara. Kuti tinzwe zvizhinji, tonzwa kubva kuna Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vachitaura pamusangano wekudzidzisa vatori venhau pamusoro pedambudziko iri muHarare nezuro, chiremba uye vari mutevedzeri wemukuru wechikamu chinoona nezvekuchengetedzwa kweruzhinji panyaya dzebonde kana kuti reproductive health mubazi rezveutano, Dr. Lucia Gondongwe, vakatsanangura kuti dambudziko iri chii uye rinokonzerwa nei.
Iburi rinowanikwa panhengo inobuda nemwana richisanganiswa nedzimwe nhengo dzakakomberedza nhengo inobuda nemwana. Saka panenge paita kukuvara kunoitika kana mudzimai ari kuzvara mwana wake. Saka
kufara kunoitika uko unge mwana ari muhombe kana kuti mai vacho vadiki kana kuti mwana anonoka kubuda panononoka kubuda panozopedzisira paita kakukuvara paita kakuora paita buri rinoita kuti weti zoramba ichibuda kana kuti chini irambe ichibuda.
Vakaenderera mberi vachiti dambudziko iri rinonyanyira kumaruwa kudarika mumadhorobha.
Vamwe sezvo ndataura havanyoresi, vamwewo havanawo kuenda kuchikora havaziye zvavakakoshera, vamwewo vanenge vachigara kure nezvipatara.
Mumwe mudzimai amai Tendai Chimanya vekuBechina Bridge avo vakararama nedambudziko iri kwemakore gumi nemaviri vanoti kuita dambudziko iri kufuratirwa nevadzimu.
Ndisimbofamba kudai yaiyerera ndakasvika pakutenga matauri nemapendi akawanda. Ndaiti kana ndakuendawo pane vamwe ndishandisa zviya zvino waisuka obva watoita mamwe maroro ekutoti anoda zvekurapa. Ndakasvika pakuti parufu handichaendi, pachechi handichaendi.
Amai Chimanya vakazorapwa pachena pasi peurongwa hwehurumende dambudziko richibva rapera. Ana chiremba vanokurudzira kuti kana mudzimai achinge aita dambudziko iri aite makore maviri asina kuita pamuviri uye atarisire kuzobatsirwa mwana nenzira yekuchekwa dumbu kana kuti operation kana azofunga kuita mwana. Mumwewo mudzimai akaita chirwere ichi muzvare Nora Botman vanoti nekutya kusekwa madzimai mazhinji ari kutamburira mudzimba.
Mumnani ngashungu fungoti ndatore mara and that's the end of my life. Not ngona munhu akudzwa from society, not knowing kuti asangane the same thing soji but wokutaura naye hana.
Hurumende yeZimbabwe iri kurapa dambudziko iri pachena muzvipatara zvinoti Morgenstern nemashoko kumasvingo, Chidamoyo nekwamutambara mudunhu reManicaland pamwe chete nepachinhoi Provincial Hospital. Asi kurapwa uku kunoitwa kamwe chete pamwedzi mitatu kuchitarisirwa kurapwa vanhu vanosvika zana nemakumi masere. Asiwo kuti munhu arapwe nenyanzvi dzinoshanda dzakazvimirira anogona kubhadhara mari kuAmerica iri pakati pemadhora zviuru zviviri kusvika pamadhora zviuru zvishanu. Mupepeti webepa nhau rezveutano reHealth Times Michael Gwarisa aivi pamusangano waNezuro anoti vatori venhau vane basa guru rekupa veruzhinji dzidziso pamusoro pedambudziko reobstetric fistula.
Basa redu kuti tishambadze kuti vane dambudziko iri vanorapwa kupi. Zvakare sevatori venhau ibasa redu kuti titaure nezvedambudziko iri, tiudze vanhu kuti hakusi kuguma kweupenyu. Munhu ane dambudziko iri anokwanisa kuwana rubatsiro.
Vamwe chiremba uye vari nyanzvi inoshanda nemadzimai ane chirwere ichi vachishanda mubazi rezveutano Dr. Mervin Venge vanoti pane zvizhinji zvinogona kuitwa kupedza dambudziko iri.
Tinofanira kuingiriza ana mukoti vedu, tinofanira kuingiriza zvipatara kuti zvinge zviri padhuze nevanhu. Tinofanirawo kueducata even the community itself kuti ano ngatinyoresei handi ngatizvarire kupi kuzvipatara, ngatiende ikoko paunongonzwa kurwadziwa rather than kuzouya late.
Kunyange bazi rezveutano risina kukwanisa kudoma vanhu vanogona kunge vaine dambudziko iri munyika sezvo pasati pamboitwa ongororo iyi, vanhu varapwa pachena nehurumende kubva mugore ra2015 vanonzi vanoraudzira mazana mapfumbamwe. Bazi iri rinofungidzirawo kuti madzimai akawanda anogona kunge aine dambudziko iri asi vasingabudi pachena nekuda kwekushaya zivo pamusoro paro. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vane dambudziko iri pasi rese vangangosvika mamiriyoni maviri. Sangano reUnited Nations rinoti pane urongwa hwekupedza dambudziko iri panosvika gore ra2030 uhwo hwave nemakore makumi maviri hwaparurwa uye rinokurudzira kuti pasungwe dzisimbe kuitira kuzadzisa shuviro iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Chikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tiri kunzwa zviri kubva kuvana veZimbabwe vari muSouth Africa. Mushure mekupedza makore akawanda vari munyika iyi, vamwewo vari kuzvipira kudzokera kumusha panopera kushanda magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP, vanoti vari kukuya nyemba nemusana vachiti havana pekutangira. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vari kuda kudzokera kumusha ava vakamanikidzwa kutora danho iri nekuda kwechiziviso chehurumende South Africa chekuti yave kumisa kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP mushure memakore gumi nemaviri. Muna 2021 hurumende South Africa yakasarudza kusamudzidzira magwaro aya ndokupa vanhu zana nemakumi masere zvuru vane maZEP aya kusvika musi wa31 zvita gore rakapera kuti vange vagadzirisa ugaro hwavo munyika iyi kukundikana kwavo vodzokera kumusha. Asi hurumende iyi yakazowedzera upenyu hwemagwaro aya nemwedzi mitanhatu kusvika kumusi wa 30 gore rino unove kupera kwemwedzi unouya. Mukuru werimwe remasangano ari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri pamagwaro aya zviri kuzvipira kudzokera kumusha Repoliteness Foundation namai Polite Mbowa vanoti namo iri kusangana nevanhu ava ndechikwepa chaiyo.
Ndivavo vanhu ivavo vatiri kuti ngavawane rubetsero rwemari dzemabhazi, even nemafood parcels mastartup eggs. Unotowana kuti zvishoma zvatinazvo zvinobvutidzanwa padistribution inoitwa nebhutsu. Saka wotoona kuti pane need yekuti vanhu ivavava vangodi kuenda kumusha vasina chavakabata.
Vanoti sangano ravo riri kukumbira rubatsiro rwechikafu, magumbeze, mari kana chii zvacho chingabatsira vanhu panguva ino yechando, sezvo ruzhinji rwanga ruri pasi pechirongwa cheZEP ruri kutarisirwa kudzoka kumusha kubva kupera kwemwedzi uno.
Kana kuine mapato beit social welfare, vana kemfed nevamwewo vanei vachibetserawo vana vane vabereki vanenge vasina mari dzokuvaendesa kuchikoro vabatsirike, kana kuti inzvimbo here dzinonetsa kuti vana vadzokere muzvikoro.
Amai Maud Mdara, avo vairarama nekutengesa muguta reJohannesburg, vaudza Studio 7 kuti vakazvikanda mumukanwa meshumba nekutora danho rekudzokera kumarondera kumusha kwavo.
Zvinhu izvozvo parizvino ndiri kuita musika, asi unongoona kuti kutengesa kwacho kwakaoma. West mabhondi aya tine tichitengesa zvinhu zviri less than dora ma200 bhondi ma150 bhondi. Bhondi racho ringochinjeyo everyday. Unongochingoona kuti ilosi ndopo unongochidotarisira zvechikafu zvekuti vanhu vadye.
Vachitsigira mashoko amai Mudhara, amai Esna Tsengweni vanotiwo vari kushaya mari yekuti vatange bhizinesi rekutengesa pamusika kuti vakwanise kuriritira mhuri kana vodzokera kumusha.
Chandakaona chinonyanya kuoma bhizinesi kuZimbabwe, kana usina chekuita, usina pekutangira, haukwanise kurarama. Since kunyika kwedu kusina mabasa, iye zvino zvimabasa ari kwedu, mabasa ekuzviitira. Kuandiri inini ndakaona ndisina capital yekutanga zvandaida kuita. Nzvimbo yandogara kumareserve Mondoro. Pandakasezvaya ndakaona hangu ndichikwanisa kuita project yehuku dzemazai, mabrela, dzechiboyi, uyezve daenda ndine mvura ndaiita gardening nekuti area yandinogara inotinetsei muriwo.
Kunyangazvo ruzhinji ruri kuti hakuna rubatsiro ruri kupiwa vanhu nehurumende. Mumiriri weZimbabwe muJohannesburg vaEric Piri vati Zimbabwe haisi kuzorasa vana vayo.
Tichamuita kuti tiwane patinosangana South Africa neZimbabwe nevana vedu vese, zvinhu zvichienderera mberi.
Ukuwo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupererwa nemvumo yekugara munyika iyi pasi pemagwaro eZEP zvinoti hazvizi kuzodzokera kumusha kunyange zvinhu zvakaoma sei muSouth Africa. Hurumende yeZimbabwe inonzi iri kubatsirwa nesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM mukuronga kuti vanenge vazvipira kudzokera kumusha vangatakurwa sei uye vanosvikira kupi vachidyei. Amai Nyamande Pangeti vakanti zvavari kuwana kune vari kuda kudzokera kumusha ndezvekuti vazhinji vavo vari kuda rubatsiro rwekuti vana vavo vawane nzvimbo dzezvikoro, pekugara, zvekudya nezvimwe zvakakosha zvekuti munhu atange ruvara, sezvo vazhinji vevanhu ava vakabuda munyika kare zvekuti havachina pavangatipawo pekusvikira. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manera anhasi tiri kutarisa nezvezuva reAfrica Day iro riri kucherechedzwa mangwana 25 Chivabvu panguva iyo mudunhu reAfrica muchinzi hamuna kugadzikana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inozivisa veruzhinji vachange vachida kuenda kunotarisa mazita avo mugwaro revavoti revoters roll nemazuva achanga achiitwa izvi. Committee makurukota pamwe nevemasangano akazvimirira yeNational Committee on Drug and Substance Abuse inosangana muHarare ichizeya nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Vatori venhau vekambani yeZimbabwe Newspapers Group kana kuti Zimpapers vanonyora tsamba yenyunyuto kuvakuru vekambani iyi vachigunun'una pamusoro pemihoro yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusitwa mtwakazi ngolwesithathu mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
i-voter exclusion levies leyo iqakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-Agasti kumbe ngo-July. I-delimitation of the vote kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituency bekhampena.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka sebelakho ukuyahlola amagama abo kuluhlu lwe-voters roll.
Okwenzakala eZimpapers kuyafana nje ndawo zonke. Amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli zindaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engani kungaba lama minimum wage ulungiswe i-National Employment Council etshona ikhulunywa yizimbabwe.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende eZimpapers ezigoqela intatheli zindaba zezilobele umqatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-Competence Based Education for Socioeconomic Development ezikolo zonke elizweni oluqalise izolo lugqitshwa namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini yabona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalonyaka sebelakho ukuyahlola amagama abo ukuthi akhona na kuluhlu lwe-voters roll. Lokhu kuzakwenziwa endaweni ezehlukeneyo zelizwe kusukela ngomgqibelo kuyona le iviki kusiyafika mhlaka 31 kwenkwesi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lozulu jikelele. Umongameli we-Republic Party of Zimbabwe uMnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olwe-voters roll.
Esikusola kakhulu ukuthi baningi abantu abelokhu bengalawo amaphepha izithupha zokulungisela ukuvota. Siyakhuthaza ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuvota, akuhanjelwe bonke abantu emaphandleni bathole izincwadi zokuthi bavote ukwenzela ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuzikhethela abakhokhela abawafunayo. I-voters roll iqakatheke kakhulu nxa silanda kuketo azanga siyithole ukuketo lwadlula kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekhothe uketweni singalayibo dodwa
umnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqhakathekile ukuthi kube lendawo eziningi zokuyahlola lolugwalo
ihlelo luhle lolo uze umuntu abekwazi lapha azavotela khona njengoba bathi kumbe kule system entsha ethi umuntu ule polling station eyodwa so kungabe kuyenzekele ukuthi uyabutshintshwe lapho wavotela khona last time usuvotela endaweni entsha kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini abantu babekwazi ukuthi be-checka amabizo abo ku-voters roll ekakhulu emaphandleni lapho abantu abahamba khona uma ngomude besiya ku-voting station
ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uyabasola abezeki ngendlela abaqhuba lo msebenzi
uthaba le voters roll angithemba ukuthi ilo okumele uqale ukukhangelwe bafanele uqale ukukhangelwe udaba olwe delimitations okuyikuqunywa kwezigaba sithi mhlambe ama ward kumbe I constituency nxa uthe wawela kwenye I constituency osusuke kule akade ukuyo eyaqala kumbe I ward okanye I constituency yikho fanele uqale ukukhangelwe uqala kungakabhekisiswa udaba olwe voters roll
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le-Citizens Coalition for Change, uNkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunenyi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengoprovincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe bezezeke. But previously we have seen them going to the wards kumbe besiba lama-centers nje ambalwa. Thina njengebulawayo office kasikayitholi sayizwisisa ngoba inhlelo zeveke kade iziyenza eze-delimitation kwama-reports ama-stages angkhona amaningi angkhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings abo kulutshwani esingabe sikuzwile
umnumzana Adimaya Masikati obona ngokuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla le-ZANU-P F okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende laye ukhuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola lolu luhlu
hayi voter inspection babies luyeqhakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July hayi delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo especially nxa bengena kuma-constituency becampaigna so sifile isifiso sokuthi nga kuyaphuma i-actual report esinika ama-boundaries aqondileyo
abezekhe bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhalekhukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo olwe voters roll imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zezeki kobulawayo ayiphumelelanga lamhlanje ngoba besithi basemhlanganweni wokuhlomisa abazabe bekumsebenzi wokuphathisa abeza ukuzohlola i-voters roll kobulawayo loba nje uZulu ethi akajabuli ngokungabi logwalo oluveza ukuphawulwa kakutsha kwemingcele ezasebenza kukhetho oluzayo i-delimitation report izeki ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimpapers sezilovele umqhatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi lokunye okuchiyeneyo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Intatha lezindaba lezi zithi iholo lazo kalisathengi lutho nxa kukhangelwa ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lapho liqathaniswa nelemelika. Eliyilo eselisetshenziswa kakhulu elizweni. Izisebenzi lezi encwadini ebonwe izintathe lezindaba ze-Studio 7 bezikhala ngokuthi zisebenza amaholo amaningi njalo zifuna ukuhlawulelwa ezinye indleko ezinjengezokuhambisa ukuya emsebenzini lokunye. Isikhulumeli sekampani yeZimpapers uNkosikazi Pauline Mtanda uthi basakhulumisana ngalolujaba.
Emhlanganweni ukuzama ukulungisa udaba lolu, ngizakuthinta nxa sesiqedile lomhlangano.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezindaba eZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane uthi sebeyitholile imbiko yodaba lolu.
Enhlanganisweni yezimpapers bakhangelane lobunzima obukhulu kakhulu, ngoba bakhuluma ngokuthi iholo labo lincane, alisathengi lutho, kalisabasizi ngalutho. Ngakho-ke bathi kabasenelisi ukuthi baye emsebenzini ngenxa yokuthi iholo labo lincane kakhulu. Sikhuthaza-ke ukuthi labo abaziphetheyo iziphathamandla zenhlanganiso yezimpapers zikhangele lolu daba, zenze ukuthi izisebenzi zithole iholo lazo, zenze ukuthi izisebenzi ziqhube umsebenzi wazo ngendlela efaneleyo.
Lokhu kugcinelwe nguNjabulo Ncube, umholi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Kuzima lokho kwenzakale ezimpapers azisebenzi intatheli zindaba bezikhonona ngokuthi khona iholo labo liphansi. Yikho besingeke ngakukhuluma phambilini ukuthi khona nxa iholo likalungiswanga alabo obaba labo sisi abafana lamantombazana abasebenzayo abazintatheli zindaba.
Omele inhlanganiso yentatheli zindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association, YOJA, uLeopold Mnende uthi ziningi inhlupho ezibhekane nentatheli zindaba eZimbabwe, hashi ezimpapers kuphela.
Okwenzakala ezimpapers kuyafana nje ndawo zonke, amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli zindaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engane kungaba lama minimum wage ulungiswe iNational Employment Council etshona ikhulunywa yiZimbabwe Union of Journalists, ezatsho ukuthi intatheli zindaba kufuze ezihole imali enganani engasoze ivunyelwe ukuba ncane ukudlula khonapho. Abafundelayo umsebenzi esiwathi ngama-intern, abasanda kungena umsebenzi ama-junior reporter, labavele bekhona ama-senior, kwazi ukuthi bahola malini.
Intatheli zindaba eziningi ezisebenzela izimpapers zihola inkulungwane ezingamakhulu amabili amadola eZimbabwe, 200,000 zimdollars, okungamadola eMelika aphansi kwalikhulu. Zona zifuna ukuba iholo lengezwe lifike phose amadola ayisithupha akwele Melika, $550. Zifuna njalo ukuphiwa amadola angamakhulu amabili, $200, isuka kukhulu, $100, abayithola ukuncedisa ukubhadala indleko yalapho abahlala khona, i-housing allowance. Intatheli zindaba zamanye amankampani amaphephandaba afana le-Alpha Media Holdings, AMH, le-Associated Newspapers Zimbabwe, zona zihola inkulungwane ezilikhulu zamadola eZimbabwe, 100,000 RTGS, okungamadola eMelika aphansi kwekhulu, $70. Kunyanga ezisanda kwedlula kubotshwe intatheli zindaba ezibalisa uSimba Sithole owebulawe 24 noTendai Munengwa owe-ZBC besethiswa icala lokucela imali yesifumbathiso ebantwini ukuze bangalobi indaba ezimbi ngabo, khona okuyinto engekho emthethweni. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-Competence Based Education for Social Economic Development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugqitshwe namuhla, iningi lilokhe likhonona ngengxenye yalo e-Continuous Assessment and Learning Activities, ikhala okuluhlelo olubikwa luthwalisa abantwana abavela kumideni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu be-internet bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Okunengi ngalolu daba lo kuza kwenziwa ngemibono eqoqiweyo, asikuzweni kungxoxo uSthandekile Mhlanga we-Studio 7. Ayiqhubelo Nkosazana Sukoluhle Ndlovu, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni yamaGumated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMathebelele North.
Hayi, umhlangano wethu siwuyenze kuhle, sihlangene nabazali, they came in numbers, babuye in numbers ukuthi bazohlanganela ukukhuluma nge-curriculum review. Thina nje thina sesinokuzade sithathe sithatha ama-discussions angikhona, ngoba kule mbuzo kule ebiphephe yakudala, so iyadisikisa abazali, ngabe isikhimpo yabo. mostly impono yabo bekukhulunywa ngokuthi iphase nale yakukhana e-curriculum review abazali abaningi bengani bayakhalise ukuthi isebenzi mningi kakhulu ebantwaneni especially ku-component yekhana.
Njengoba khona ngapholisa emaphandleni balohlupho olukhulu yini okwedlula labo abasemadolobheni?
Bona bakhale ngohlupho olukhulu olokuthi khona kanithi abakwanisi ukuyena lesaplazi data iyadura akuna magesi esikolo so ezizobese ukuthi bezilongela amagesi so kuba nzima plus imali esikufayo ukuthi umntana azaqeda ama-components ayekunye vele imakhala alegesi noma kuthela atingiphi kwenze ngemali so bantu abakuyakuyakwedlula lanti abanye abantwana baselo abakancedisayo ezigesi zo ezokwenza ikhala babeela kutololwazi kakhulu.
Kodwa ababuye ngobuningi babo yini khona ngapho bakwazi okwenzakalayo kumbe balutshwane?
Hayi, bazamile sebisho ukubuya abazali ngokuthi bazohlanganela laba bebesiza ngokuthi izolo yokube benganikwa abalikhane ngoba befanele i-PPP njengoba ningalida anqutshengela simini but namhla abaningi ngani basukumile babuye.
Kuyiwa ngaphi ngohlelo lolo kusukela lamhla? Kuyini elikutshelwe nguhulumende?
Ora imbono leyo njengothatha esikolweni esikoleni isiza kuyahlanganiswa ngamaklasta then isiyahlanganiswa ngama-district then isiya ku-province I think from there sokuyahlanganisa imbono yonke ku-national level then i-review yabona sokuqala ukubonakala lokho kuphuma impumela zangcono ukuthi zibe njani nendawo ngendawo ezitshiyeneyo.
Lo Nkosazana Sukoluhle Ndlovu isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iR2s eMathebeleland North wabekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 esebuvi. Abalwela amalungelo abesifazana labantwana bathukuthele phezu kokukhululwa kwabadlwenguli abayingxenye yabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abakhululwe emajele ngeviki edluleyo ngemva kokuxolelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-presidential amnesty. Abanye babadlwenguli laba babonge kakhulu uMnangagwa. Omunye ocunule abantu ngokhulu oveze ukuthi wadlwengula umntwana oleminyaka yokuzalwa isishiyagalolunye 9 njalo uthe ukhululwe ngemva kokupika okomnyaka owodwa kuphela. Omunye njalo ngokhulu ongelamazinyo aphambili othe uvela komurewa wabehlabela ngemva kokukhululwa ehaya uMnangagwa esithi ululuju lwenyosi ngokwakhe. Phansi kohlelo lwe-presidential amnesty uhulumende uthi uMnangagwa ukhulula abantu asebele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha 60 years kusiya phezulu njalo asebesalelwe yizigwebo ezincane kanye labantwana ama-juveniles. Injongo yohlelo lolu ngeyokuqeda ukuminyana emajele. Kodwa abalwela amalungelo abesifazana bathi abadlwenguli akumelanga bakhululwe bengakaqedi izigwebo zabo ngoba lokho kuhlukuluza labo abadlwengulwayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza uNkosazana Magodo Ngamahlango.
Ukuphuma kwezipikili lawa kwadlengula ikakhulukazi amacala amakhulu lawa ngitshengisela ukuthi khona kukhona okungahambanga kuhle ekungena umsebenzi, kukhona olale emsebenzini wakhe kwiziphathamandla ezikhangele ngalelo sele. Ngani ngoba nxa kwenziwa i-amnesty ixolile abantu bakhangela amacala bathi baclassifya bathi lawa ama-murderate ayarape alawo langeni kungena lawa amanye anganeni. So lawani ma bekhithiwe sakunanzelela ukuthi sokuhlukumeka kakhulukazi kuya-retraumatize ama-victim ngoba nxa umuntu ade kurephile igcibela kungakapheli bona sephumule ngithiwa uxolele enje kubanika ingqondo bani laba abaxoleleyo bazaphetha icala lokudlwengula baleyise bathi into engaxolele ukuphila sokuthi ukudlengula ukubulala lamanye amacala nje amakhulu aseyinto ezingale zingaqelele i-amnesty khangela ukuthi ikhipha abantu abanamacala lawa anganeno njalo aselekuhlale isikhathi esithize according to umthetho so umthetho wawulaibe lezimbabwe sesingakhe ezimbabwe there's no rule of law kune-s i t 90 yokuthi nathi kuma-elections kokhe ngukuvula abantu nje wathiwa mhlawumbe zelisin
bathi kukhitshwe abantu asebekhulile kodwa lanxa kunjalo ukhona omunye ukhulu esimbonileyo esithi wadlwengula umntwana oleminyaka engu-9 kanti njalo uthi ubesepike okomnyaka owodwa kuphela ungathini ngalokho
icala ukudlengula ukubulala kulani lokuthi lo mnyaka enganani okay singasikhangela i-victim especially ma umuntu olo mnanyeni edlengulwa umuntu okudala wabheja wanyeka lapho I think kumele abantu sihlokome kuhluke lokuhlungisiwa kwantu abakhithiweyo ngoba nxa kuyicala le-red ukudlengula angikuphume after 7 months kumele basichazele umthetho abasebenzileyo ngoba legally angeke bekwenza khona lokho ngamanga lawo ukhona nje oyekekithile avulangobe lokuhlizisisa baphenge ukuvulela abantu nje baphona kanjalo nje ngoba leli vela i-athonto ekuthiwayo into 1 year hayi iyakhathalela ukuthi iminyaka yakhe kwathini ngoba sikhangela ukuthi wadlengule sikhangela icala sikhangela iminyaka
wona amacala okudlwengula siyabona aya phambili elizweni la macala abantu abadala abathatha abantwana abancane abalala labantwana abancane uzwe kuthiwa uthethe ngumkakhe ngumfazi wakhe uhulumende ungathi wenza okwaneleyo yini ukuqeda lolo dubo kanye lo dubo lokwendiswa kwabantwana
ekuqinisweni ukuthi eZimbabwe silomkhuba wokuthi uhulumende wethu uyabeka imithetho kodwa angayisebenzisi iyabe senza lokhu singathi i-brain standing i-intentional community ukuthi khona ithiwa ezimbabwe zibe mthetho lo lalo lalo ngoba izimbabwe ungakhangelayo singakhangela i-marriage act ikhangele ama-elitals marriage imithetho yonke evikela abantwana ngezecansini ikhona yonke le ithen literally ungakhwethuza nje ukuthi lokhu kukhona lokhu kukhona isiqambe lokhu kukhona kodwa aku-implement akusebenzi
uNkosazana Makoto Ngamahlango yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana i-Women of Zimbabwe Arise woza isikhulumeli sogatsha lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services uNkosikazi Mayor Khanyezi ubengabambeki ecingweni njalo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngokufanayo umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi laye kaphendulanga imibuzo yethu izizalwane zeZimbabwe bezitshengisela emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe omhlaba ePitori lamhlanje zicela lelo lizwe ukuthi libophe lokuthonisisa abadala inkohlakalo lokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe ubika uThuso Khumalo
ugwalo lwabo abalunikeze abe ofisi yogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe abakade betshengisela laba bathi bafuna iSouth Africa ibophe lokuthonisisa zonke iziphathamandla zikarhulumente weZimbabwe ezethe somlando ukuhlukuluza lokuphula amalungelo oluntu elizweni omunye wabebetshengisela labo umnumzana Emmanuel Banda utshele Studio 7 ukuthi umthethwandaba wesekelo sombuso kwele South Africa wakubeka kwacaca ngo-2014 ukuthi phansi komthetho womhlaba jikelele lowakwele South Africa amapholisa akuleli alomlando wokucwayisisa ukubopha lokuza emthethwandaba abetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe
ngibona ngathi kufanelekile ngoba futhi naye umongameli weSouth Africa nguye ophethe isajikho kwamanje so siyaphila in the spirit of uOR Tambo uMandela nakomagama Khongozara abalela lawo mazwe akusajikho ukuthi sikesicela ngomusa ukubana sizwakale masikhala umakhelwane wethu nayo umakhelwane wayo iSouth Africa uyasihlukumeza kakhulu
imbongi yeZimbabwe umnumzana Thomson Charlie laye obekulokhu kutshengisela uthi bafuna njalo iSouth Africa ibophe abetheswa umlando wokuhuquluza igolide eZimbabwe kukoqela namabhanga akwele South Africa okuthiwa yiwo abesemukela lokwedlulisa imali zegolide lobusela
Sifuna ukuthi laba abantu bayenze corruption eZimbabwe, especially laba abaphume ku-investigation ye-gold mining. Bonke bayi-involved baboshwa, bangeniswe e-court so that they can answer for their crimes. Abantwana beZimbabwe bayahlupheka because le imali bayibambayo ayisebenze muntu. Self-interest yamapolitiki.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Integrated Platform umnumzana Ishmael Khawuzani uthi sebebone kungcono ukunxusa ele South Africa ukubopha laba bantu ngoba angeke bafa babotshwa eZimbabwe.
Hayi, kunzima ukuthi sithele iZimbabwe ukuthi yiwo amase yiwo anje. Asina sendi isela kuthi ibambeni nesela.
AbeZimbabwe laba bathi ukuhlukunyezwa lokubotshwa kwabantu mahlayana kuqhubeka kusanda eZimbabwe ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. Ngemva kokuhlukunyezwa kwabantu kakhulu ekhethweni luka-2008, inhlanganiso ye-Southern Africa Litigation Center yamangalela ababephehla loludlakela emapholiseni akwele South Africa ngenhloso yokuthi bangangena kwele South Africa babotshwe. Inhlanganiso yagcina isisiya emthethwandaba ngemva kokwala kwamapholisa ukubopha laba bantu. Kulapho-ke umthethwandaba wesekelo sombuso owethula khona isinqumo sokuthi iSouth Africa kufanele ibabambe ibathonisise laba bantu. Kodwa ingcitshi kwezemthetho njalo eligqwetha umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kusasekhona okufanele kwenziwe ngabe betshengisela laba ukuze South Africa ibe negunya lokuthatha amanyathelo esicelo sabo.
Kusho ukuthi okokuqala nje kufuneka bakwenze ukuthi bayovula icala. Balivulele abantu abathile ukuze labo bantu uma befika lapha kuthiwe kunecala elithile elivuliweyo nabo babone mhlawumpe ke nofakazi, ngoba kuvele kuboshwa umuntu kuba khona kufuneka kube khona iy'nsolo mhlawumpe ezithile njalo ezikhomba ukuthi ma umuntu ebhekile nje kungaba khona icala lapho. Kodwa hayi nje kuphela ukuthi umuntu abe sethi uyacabangela bese kuba ukuthi umuntu uyaboshwa, ngoba abantu bonke bangahlala beboshiwe.
Umqondisi wokatsha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe umnumzana Livuani Tony Makode uthumele isiphathamandla se-ofisi yakhe ukwemukela ugwalo lwabe betshengisela laba, wathembisa ukuthi bazaluphendula ngemva kokulukhangelisisa. Melestro 7 Pretoria kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Kusigaba sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa legqwetha umnumzana Velimpini Ndlovu onceda abadinga amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa eBrithani kwele Australia lakwamanye amazwe. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngilijaha elisuka eSewula eKhezi eSouth Africa ngifike ngo-2007. Into engiyenzayo ukuthi ngiligqwetha elisebenzela ikhampani abathi Sibanda Bukhosi Attorneys. Njengamanje into engispecialize kuyona ukuthi ngisiza abantu ngento ze-immigration, ikakhulu labantu aba-applyela ama-waiver nama-permits nama-visa abafuna ukuphuma bahambe baye kwamanye amazwe, ngiyabasiza.
Yes, singathi uqaseni nje umsebenzi wona lo owenzayo khona manje.
Ngiqale ngo-2010 ngesikhathi labantu abantu besa-apply, be-apply ngama-form outside your affairs, abantu besa-fill ama-form. Into engayilanzelelayo ukuthi abantu bekhaya abaningi abazazi lezi zinto zokuthi mase kumele badile ne-government, i-government babuza imibuzo kumele baphendule, abazi ukuthi kumele baphendule kanjani. Ngoba uhulumeni uvela akunikeza i-form, whether i-form lelo liyi-physical form okumele uligcwalise or liku-computer njengokwamanje, ukuthi manje sebefuna ukuthi ugcwalise le form ku-website ye-VFS. So abantu abaningi abanalo lolo lwazi olokuthi bayifila kanjani leyo nto nokuthi benza kanjani ukuthi baze bafinyelele ekutheneni bafake iy'celo zabo zokufaka ama-applications okucela le nto leyo ababeyicela ngoba into efana nepermit nje into emelithi ngathiwa ilula kodwa yenziwa ibe nzima ngoba uhulumeni angazoya bengafuni ukuthi abantu ba-apply ngobuningi ngoba nango 2010 lapho eqala ukuba khona la ma-permit e-VQP abantu abaningi aba-applyanga ngoba babengazi ukuthi uku-apply kanjani or babengazwisisi ukuthi kumele benzeke ukuze ba-apply.
Ye, uthi uyanceda njalo abantu abaya kwamanye amazwe ubanceda ngani ba?
Ngibanceda ngokubanikeza ulwazi lokuthi kufunakalani uma kuwukuthi kumele u-applyele i-visa yokuhamba uye kwamanye amazwe. Ngibanceda ngokubanikeza lolo lwazi ukuthi okay uma ufuna ukuhamba uye by care worker kufunakala i-certificate se-care worker lento le i-IETLS le yokuthi ufuna uyakwazi ukukhuluma isiNgisi test
yet. Nomzana Vele Mpini Ndlovu liqwetha leZimbabwe elihlala kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube. Kulife Talks ikhangela usuku lweAfrica Day kusasa. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.